kuhlanganisa besinunguka injimbo indena ethikathi maconditions akayipa zvakaita isisa yakandemini akanyanya kushapa zvakanyanya saka pakati tina kana kugare zvakanaka zvekuti kana semi sapolitical prison zvanga zvakanyanya kutendiomera kusvika ndazotaura kanekuti hachifani kudaro ndinofane kuvamuchinja ndinofanira neranovedzo ndoti vakazotange kuchinja nasipananidza nekuendeza kune kundiendesawo kumasection aiendeswe vanhu vasungwa vakafanana nevamwe vose vakaita semi.
Tichitarisa magariro amaita vasungwa vezvematongerwo enyika, vamwe vanonzi vabayiwa majekiseni asingazivikanwe kuti ndeyei nezvimwe zvakadaro, mune zvimwe zvamakasangana nazvo here zvakadaro?
Chatinonge takasangana nacho chendakanyatsokuona ndechekuti vasungwa vezvematongerwo enyika munonga mune zvamutasa kuti vane kuchirai kuti hamuiti chakati hamuiti chakati mufane kudai hamufane kuenda seipapo kuti vanondishanyira vaive kucondemn session. Hazvii zvo zvaiitirwe musungwa umwe wese zvekuzoti majekiseni hangu izvo aiwa anoda kusangana nazvo nekumwe kushungurudzwa kwakadaro ini chandakaona ndezvekuti ndakatombora kuenda kueducation kulibrary ndaindauindi mazuva ekutanga ndaifane kudzidzisawo semunhu akaite mashomu ndaifane kudaenda akaita teacher umets ndichidzidzisa vanhu vasungwa asi ndakarambidzwa vairamba vachitiuya kudaro kuti iri musungwa wematongerwo enyika vaitya. Pakutanga mazuva ekutanga kuchechi chaiko ndanga ndichirambidzwa kuenda kundaumidi kuende kuchapel palanch hour ndokuda kunonziri musungwa wematongerwo enyika asi zvese izvozvo takazogare pasi navo tikataura navo kuti hazvifane kudaro tabva vanditendera kuti ndiite zvimwe zvezvimwe zvacho kunze nekudzidzisa ndoti vakazoramba vachiramba kuti haingadzidzisi vamwe vasungwa nokuda kunonziri musungwa wematongerwo enyika.
Toona kuti makagara mutirongo kwemwedzi misere makazochenurwa nedare repamusoro kunzi hamuna mhosva kubva pekutanga makanga musingafaniri kunge muchienda kujeri. Makanzwa sei nemutongo iwoyo?
Izvi zvinobva zvakutidza judiciary system yedu kuti ine dambudziko kureva kuti state yakaita judiciary capture zvinogara zvichitaura nguva dzese kuti no matare edu akabatwa akatorwa neexecutive kuti ashandiswe sechombo chekurwisa veopposition vemapati anopitisa. Izvozvo nde chaizvo chaizvozvo zvakaratidza nekuti kunyange petakapuwe mhosva naferesi chakanyuka zvanga zviri pachena kuti hapana humbowo hwaunzwe kudare hunokodzere kuti ndivane ndichipomerwe mhosva.
Mune matanho hamuchatora here?
Zvesa aindimirira profesa Ravine Madhisu naMoses Ngomo vakati vari kuthe process yekuita shuu kana kutore makared mhosva kuti atikombazete nguva zvakatibira. Saka izvozvo zviri mugwara vari kuzviita iko zvino vamabhuku vakafamba vakaende kunze kwenyika asi zvinhu zvavari kugadzirisa kuti tizviite.